kana makaona manifesto yedu yeZANU-PF yakaparurwa nemusi wechishanu yaitaura iyo kuti tikange tichiunza foreign direct investment kubva kunze kwenyika inosvika 5 billion ende zviripo ndezvekuti president vamunangagwa vaenda kukata uko kwavakakokwa nemukuru weko ende sezvo zvamunongoziva kumidlist ndomusha wemari yose ende chavari kunoita ikoko ndechekuti kukokwa kwavaita ndekuti vatakure shoko riya rekuti Zimbabwe is open for business kuti tivarakidze shuwa kuti mari yavo kana vakutsvaka kumwe kwekuisa mari ngavauye nayo muno muzimbabwe
zviriko zvingashuvirwawo nezimbabwe kuti tidyidzane navo kunyanyanyanya ndezvipi
mukatarisa kuti vanhu vekumiddle east chinhu chavanonyanyogonesa inyaya yakatarisana nemafuta kwete ivi nyaya yekuvaka chaiko 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 mukaendako munoona kuti nyika yavo inongori nemaskyscraper kwese matara ari kungovakwa kwese zvaitorwana nekuzvanashaspageti rod do musha wayo saka isusu chatinenge tichitarisa ndezvekuti tione kuti chii chatingatore ikoko tikadzidza kwavari nemari yavo voyavo tiitirewo muno kuzwa vari zvinezvi mari vanayo yakawanda kasi vari kushaya kwokuisa mari
kune mimwe here misangano nevamwe vemabhizinesi veikoko yakarongwawo mumazuva matatu waya vari ikoko
variko vachasangana nevanhu vakasiyana siyana ende nemaindastry akasiyana siyana ndosaka maona kuti pavanhu vavafamba navo vafamba nemaministri akasiyana siyana ekuno achange achitaura zvaanoita kuministri kwake nezvaari kushuvira kuministri kwake ende toona kuti pavanenge vachitaura izvozvo toona tovadzosa sei mungatarisa kukati akoke kute makambani mahuru anoita zvesimende makambani mahuru anoita zvemafuta anoita zvekuvaka anogadzira michina zvese izvozvo zvinhu zvatiri kushuvira muno muzimbabwe saka ndinotoona kuti haa hatingashaye kana chimwe chete tasinokwanisa kukuswera tabata chauya kuno kuzimbabwe chikaita.